Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende votarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari unokwira zvasiya veruzhinji vachichema-chema. Zvikoro zvinovhurwa kumatunhu akarohwa nedutu mupengo recyclone Idai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo ina dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa nezuro manheru dzichibva kumusangano wemasangano akazvimirira wakaitirwa kuMaldives dzapomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Vasungwa ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Nengo idzo dzinoti vatatenda mombe yarara vanoshanda nesangano reCitizens Manifesto, vaGeorge Makoni vesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe, vanyasha Frank Mpahlo vesangano reTransparency International Zimbabwe, pamwe nemutungamiri wesangano reCommunity Tolerance and Development Trust, COTRAD, vagamuchirai mukura, vakasungwa nezuro manheru panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport, pavakamhara vachibva kuPrague, guta guru reMaldives, kumusangano wemasangano anoshanda akazvimirira. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vasungwa ava vakachengetwa mutirongo pakamba yeHarare Central, vakatinzwe zvakawanda kumunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana, avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo pataenda pamhepo. Rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 vari pakamba iyi manheru ano kuti vasungwa ava vapomerwa mhosva yekuronga zvokupidigura hurumende yavaMnangagwa, pamwe nekukurudzira veruzhinji munyika kuti vaite zvemhirizhonga vachigunun'una nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. VaBhamu vati mhosva iri kupomerwa vasungwa ava inonzi yakaparwa vari kuPrague kwakare kwavakanga vachipinda musangano uyu, uye vati vasungwa ava vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, iro rinotungamira masangano mazhinji anoshanda akazvimirira muZimbabwe, vatavani mwoyo vashora kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu vana ava.
Tinoda kuti taure zvisina kutsenga mukanwa nekusoropodza kusungwa kwaitwa vanomirira kodzero dzevanhu. Kusungwa kwarume ava vari kupomerwa mhosva yekuti vakadzidziswa kubvisa hurumende nechisimba kunze kwenyika. Vakasungwa vachidzika panhandare yendege Robert Mugabe International. Tinotsoropodza zvikurusa kusungwa kwavo nekuti kunotaridza kuti hurumende inenge iri kugara yakabatira hana maoko nekuda kwemaomero ezvinhu munyika. Saka yakutaridza usimba hwayo, kutonga neusimba pakunge ichibata nekumbunyikidza vanosimudzira kodzero dzevanhu. Izvi tinozviona nekuti hakasike kutanga. Nguva yapfuura vakadaro zvakare, vakasunga anova chairperson wedu vaRashid Mahia vachivapomera zvakare mhosva iyoyi.
Vana ava vasungwa zvitevera mashoko akaburitswa nebepa naure Herald anoti vemasangano anoshanda akazvimirira ava vari kushanda pamwe chete neMDC yava Nelson Chamisa mukuronga zvekupidigura hurumende, asi MDC yakaramba mashoko akaburitswa neHerald aya. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapasisina musiyano pakati pehurumende yavamunangagwa neyavaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakatsiviwa navamunangagwa muna mbudzi 2017 pakapindira mauto munyaya dzezvematongerwo enyika.
Inyaya yakagara ichiitwa even munguva yavamugabe inyaya yekudzvanyirira vanhu vanenge vachipikisana nehurumende. Iyi hurumende iri kutonga zvashaisa mufaro kana nenhunzi chaidzo, zvashaisa mufaro munhu wese muno muZimbabwe. Vari kutonga nemunondo, asi vanononera vamwe vanhu kuti vari kuda kuvapandukira. Vari ivo vari kutadza kugadzirisa nyaya. Isusu veMDC tinoita zvinhu zvedu pajekerere. Hatina kana munhu watati tauraya kubva 20 years tatakagadzirwa. Ivo kubva mazuva mashomanene avapinda kwatofa vanhu vanodarika kuma 20 uko. Kwatambura vanhu veruzhinji, mabasa apera, vanhu voshaya zvokuita. Saka uyo vanongonungidza wese wese huroi, vachisiya ivo vakamira pachena vachingoita zvavari kuita izvi. Ngazvichimira, ngazviregwe. Vanhu vaneta, havachada, vatadza kutonga.
Zvichakadai, vabhamo vati vari kutarisira kuti vasungwa ava vamiswe pamberi pedare mangwana, apo vakatarisirwa kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Veruzhinji vari kuchema-chema zvikuru nekukwidzwa kwaitwa mitengo yemafuta edzimotokari, vachiti izvi zvichaita kuti mitengo yezvinhu zvose iwedzerwe. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Sangano rinoona nezvemakambani anoita zvemafuta nemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rabudisa mitengo mitsva yemafuta edzimotokari. Peturu yakwira nezvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana ichibva pamadhora matatu nemasendi makumi mana nerimwe parita kusvika pamadhora mana nemasendi makumi mapfumbamwe nemanomwe iri mari yemaRTGS. Vakafanobata chigaro chemukuru weZera vaEddington Mazambani vati vanotengesa mafuta vanogona kutengesa nemutengo uri pasi pewatarwa nesangano ravo. Kukwira kwemitengo yemafuta kuri kuitika mushure mekunge bhanga guru renyika rabvisa mari yanga ichitsigirwa nehurumende kuitira kuti mafuta aya asakwire zvakanyanya. Izvi zvinoreva kuti vanotenga mafuta vachange votsvaga mari yekunze kumabhanga kwete kumirira kuiwana kubhanga guru renyika. Vachitaura neStudio 7 vaThomas Pashakavambwa vati kukwira kwemafuta kunoita kuti zvinhu zvese zvikwire munyika.
Zvinenge zvakutoreva izvo kuti mapraisi ese akukwira because fuel kando panotangira ndopanotangira zvinhu zvese. Kuti tifambe tiende kudzimba dzedu kombi inenge yakwira futi. Kwira kwaita fuel kwakuita kuti zviwedzere kuoma munyika.
Asi mutori wenhau Tawanda Karombo audza Studio 7 kuti vanhu vanga vajairira kutengeserwa zvakachipa nehurumende ichibhadhara. Karomba ati kunyange hazvo zvichirwadza, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine mafuta nemutengo wepasi kana mari ikaiswa kumadhora ekuAmerica.
Mafuta dzemotokari akwira mutengo, asi ini ndinofunga kuti tiri vanhu vanga vajaira kuti hurumende inopota ichiti sira yavanoti subsidy. Kureva kuti zvoni pamari yatinotenga mafuta edzimotokari hurumende inenge ichiisa yakati wandei yacho, isusu yatinenge tichibhadhara inenge iri mari shoma. Tikatarisa mutengo wemafuta kune dzimwe nyika dzakatikomberedza dzinosanganisa vana South Africa, vana Zambia, vana Mozambique, mafuta edzimotokari kana iri petrol inoita iyo around $0.15 in US dollar terms. Yemunomo yacho ya irikunzi yakwira iyi tikada kuiisa kuma US dollar cents tinoona iri chiri pasi pe 1 US dollar tishandisa kunyango musika mutema wachona. Saka zvinhu zvekuti tanga tajaira zvekuti hurumende inotibatsira kutenga mafuta, asi iko zvino izvi ndiri kuona kuti vamutuli Ncube finance minister vaita kuti tichitenga nemari chaiyo chaiyo kana kuti iri padhuze nechaiyo chaiyo.
vaepi momaziba avo vanotengesa mafuta vaudza Studio 7 kuti kukwira kwemitengo kunoita kuti vakwanise kutenga mafuta vega sezvo vasisapiwi mari nehurumende.
Izvi zvaitwa nehurumende zvino tinotarisira kuti zvichatiyamura pakushanda kwedu nokuti fuel yacho tatisakwanisa kuitenga ende ivo vanga vachisubsidize but vanga vasingakwanisa kubudisa foreign currency yacho inoenderana nezvavanga vachinepractice yavanga nayo yekusubsidize iyo. Saa tinongotarisirawo kuti zvavasunungura mashandiro edu zvichatibetserawo kuti fuel inge ichiwanikwa isu tinge tichikwanisa kuita pesimisi racho.
Kukwira kwemitengo yemafuta iyi kwakonzerwawo kukwira kwemari dzekufambisa kuenda kumusha wechitungwiza kuwadzana nemimwe misha inogara vazhinji kwava pamadhora mana kubva pamadhora maviri nemakumi mashanu emasendi iri mari yemaRTGS. Mafuta ari kugara achinetsa kuwana munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yekunze iyo inodiwa kutenga mafuta kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vekuchimanimani vanoti varikufadzwa nekukwanisa kwakaitwa navavo kuvhura zvikoro mushure mekunge zvaparadzwa nemafashamu eDutu Mupengo reCyclone Idai. Mumwe mugari wekuchimanimani East uye vari kanzura weward 23 vaJoe Dumakwezu vanoti kunyange hazvo midhuri yezvimwe zvikoro isati yavakwa vana vari kudzidzira mumatende avakapiwa nemamasangano ari kubatsira kuputsiridza zvikoro zvakaparadzwa nemvura iyi. Izvi asi vanotiwo dambudziko ravachiri kutarisana naro ndere pekugara pevarairidzi sezvo dzimba zhinji dzakaparadzwa nemvura dzisati dzavakwa patsva uye mimwe migwagwa isati yanyatsovhurwa zvakakwana. Zvikoro zvave nemasvondo maviri zvavhurwa uye hurumende yakazvisiya kuti yakazivisa kuti zvikoro zvose zvaizovhurwa uye zvisapindike zvaizoendeswa kune zvimwe uye vana vaizoendeswa kune zvimwe zvikoro kana zvikoro zvavo zvakaparadzwa zvachose. Vadhumakwezu vanotiwo kunyange hazvo rubatsiro ruri kupiwa vanhu rwadzikira vamwe vachiri kubatsirwa nematende ekuti vawane pekugara mwedzi miviri dambudziko iri rawira vagari vemuchimanimani nechipinge. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvikoro zvakavhurwa zvakanaka zviri maringe nekuvhurwa kwezvikoro zvakavhurwa semavhurirwe zvinofanira kuita endi pakuvakwa kwezvikoro zvizhinji zvacho hazvisati zvapera hazvo kuvakwa nekuti marenovation chaiyo chaiyo pamaclassrooms hatina chitakaona. Pamutangwa sekendari ndo pakaitwa matende ekuti vanhu vafundire asi zvanga zvakafa ipapo hapana kana chinhwani chendakaona chakagadzirisika. Maroads atro asi panyabamba kuenda padzingira hapasati paconnectic handizivi kuti mainjinia ari kupaona sei anhu ari kutendera nekwakurwa isimba kudai kuenda uko kana kuenda nekujopa saka zviri kunetsa vanhu mafambiro.
Ko dzimbawo dzevarairidzi varairidzi vakakwanisa here kudzoka kumabasa?
Varairidzi vakakwanisa kudzoka kumabasa asi dzakafa dzacho vanondoshandisa dzakadaro nekuti handina kumboona pakanyatsogadzirwa kuti apa pari kugadzirwa imba yematicha yakakwanisa kuti vagare zviri sefi vanogara vachitya.
Ndiani ari kugadzirisa zvivakwa izvi? Vanhuwo vari kubatsira here, masangano ari kubatsira here kana kuti ihurumende?
Hurumende yakangotanga yatora vanhu vakawanda vepublic works ikatora vanhu aisvika kuma30 pamaschools apa asi yakazotsima yaakutosara navanhu vasingasviki 10 vamwe vacho vaakuchingokonzeterera nematoilet chete vazhinji vacho vakatogara kudzimba asi havana nechavakaona ipublic works.
Saka vanhu vangu vachibhadharwa here pabasa iri kana kuva kuri kubatsira sevagari?
Vakambopinda vachizi vari kubhadharwa asi pavakamiswa hatina kuona kana kuti vakabhadharwa here kana kuti vakaita sei.
Ko muchiri kutambiriswa chikafu here nehurumende kana nemasangano anobatsira?
Chikafu chiri kuuya pano nepapo asi izvo zvino zvazvishoma. Red Cross ndio vakatombonyoresa vanhu vevakapa makadzi manji manji kuti vazoone kuisa chikafu chacho asi havasati vambopa vachiri kuda kutotanga hatisi kuziva kuti vanouya nacho rini.
Zvii zvamungataurawo kuti dai mabatsirwa nazvo pari nhasi?
Zatinga taona kuti vidaita batsirwa nazvo ngezvekuti vanototi batsira vacho. Ngavauyewo zvenguva ichiripo. Nekuti kuzouya papaye, vamwe vacho vari kutanga kuuya nhasi. Vachiti vanoda kubatsira vamwe vari kutotsvaka vanhu vasina pekugara. After 2 months, vachiri kutsvaka vanhu vekupe matende. Zvinorwadza ngekuti munonga makuuya kufungisa futi munhu uyauye wakanga atombokanganwa nezvazvo kuti haana pekugara. Saka vari kuda kutibatsira vacho ngavakasirewo. Nguva yacho iyoyo zvinga zvichidiwa hotipo. Pasaiya vachiseregeta kuti toda vanhu 25, iwo mune anhu 100 anoda rubatsiro.
Asi kavadhuma kwezu, vazhinji vari kubatsira vari kutopemhawo, saka kupemha kunovatorerawo nguva. Hamuone here kuti zvinokwanisa kunge zvichinonotsa kuwana rubatsiro kwenyu?
Rubatsiro rinoda nguva iripo, rinonga riri reemergency. Hatingatarisiri kuti paemergency vaipa, nguva yeemergency yapera, munhu ouya nerubatsiro rweemergency.
Awo vanga vari vaJoe Dhumakwezu, mugari wekuchimanimani East, uye vari kanzura weward 23 wekwamutsvangwa. Vanga vari parunhare vari kuchimanimani kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeMalawi vaPeter Mutharika vari kupinda musarudzo yekuti vawane imwe temu yekutonga apo vanhu vemunyika iyi vari kuvhota nhasi. Vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu nemazana masere ezviuru vari kuvhota musarudzo ichaburitsa pachena kuti vaMutharika, avo vave nemakore makumi manomwe nemasere, vacharamba vari panyanga here kana kuti kwete. Sarudzo yemutungamiri wenyika iyi ichaburitsawo pachena kana mutedzeri wemutungamiri wenyika vaSaulos Chilima pamwe nevaimbova murairidzi muparidzi vaLazarus Chakwera vachidiwa nevanhu kuti vatungamire nyika iyi, zvichitevera kubuda pachena kwevaviri ava vachishoropodza uori uhwo vanoti huri kuitika munyika iyi. Vaimbova gweta remuzinda weWhite House muAmerica vaDonald McGain varamba chikumbiro cheHouse Judiciary Committee chekuti vape umbowo pamberi pekomiti iyi pamusoro pezvavakataura nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump apo pavaironga kuti gweta rakaferefeta kupinda kweRussia musarudzo dzemuAmerica vaRobert Mueller vabviswe pabasa rekuferefeta apo vainge vari pakati pekuita basa ravainge vapiwa iri. VaMcGain vakarambidzwa nemuzinda weWhite House kupa umbowo kukomiti iyi. Makateerera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Kushaikwa kwemagetsi akakwana munyika kwave kuita kuti veruzhinji mumadhorobha vashandise mhando dzemoto dzisingabvumidzwe dzakaita sehuni sezvo vasingakwanise kushandisa dzimwe mhando dzakaita semagetsi zuva kana kuti solar power pamwe nemagenereta sezvo petrol nedizeri zviri kushaikwa uye mitengo yazvo yakwira zvakanyanya. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Munguva yapfuura paishaikwa kana kuenda magetsi, vanhu vaishandisa majenereta pamwe nemagetsi ezuva kuonesa, kubikisa kana kuita mamwe mabasa. Asi pari zvino havachakwanisa kuita izvi nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekushandisa mumajenereta. Mumwe mugari wemuHarare vaOswald Gumbo avo vanoshandira kumba kwavo vaudza Studio 7 kuti vave kutadza kuita basa ravo nekuti havana dzimwe mhando dzemoto sezvo dzese dzave kudhura.
Onzwa imwe mkana uripo ndewe solar, but kudura kuva kuita ma solar panels iko zvino. Vaona wo mkana vano tengesa ma solar panels kuti vaona kuti ndiyo option yavano maZimbabweans vodhurisa. Saka oshaya kuti option iripo ndeye kungoyangosara ndeye kuti hochingomirira iwo magetsi acho kuti auye.
Amai Erosisivanda vaudza 7 kwemagetsi havana imwe mhando yemoto yavanokwanisa kuwana kunze kwehuni.
Saka magetsi akangoenda sese zvatomira. Sesu isitina yedu inoshanda nemagetsi. Saka tinoona income yedu kubva mukusona imo imomo kana zvatomira zvese zvatofarana uye tine mafrizi tsareso mafriji anotodawo magetsi iwayo miriyo ediri kuora saka kuzoti toita sei ninya yemagetsi aya ari kuti kangasa zvakanyanya stereki
vagumbo vanotiwo huni ndicho chinhu chegachasara chavano nemutengo vanokwanisa kubhadhara kozoti zveoda zvekuti uchiti ugadzirire even kudla kwacho kushingosvika kumba unoona kuti hapana wozotsvaka kwakutsvaka huni nokuti ukada kuti ndishandise generator randinoti ndinoshandisa kuwana moto fuel yacho hakuna
kana vana vechikoro vanotiwo vave kuvhiringidzika pazvidzidzo zvavo nekuda kwekuenda kwemagetsi mudzidzi wepane chimwe chikoro muHarare uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti vave kutadza kuita zvidzidzo zvescience pamwe nekushandisa macomputers
pakuverenga manheti ita kutoshandisa macandle fundra achari kudhura plus kushandisa unonetsa
pakubika vanhu vanokwanisa kushandisa gas asi mutengo waro wakakwirawo zvakanyanya tevera kukwira kwepeturu nedizeri mishwa kwemukuda kwemenvile vakaona kuti zvazvite
isu sekamba chengetedzwa kuti tinoti kutema miti vanagahuni hazvisi pamutemo tiri kushishikana kuti dambudziko iri richawedzera neshedding uye zvichatiomera nekuti tinofanira kuwedzera basa rekudzidzisa vanhu kuti zvanaka uye hazvisi pamutemo tichapinda mumigwagwa kuona kuti vanhu havasi kutengesa huni zvisiri pamutemo
mota kambani nogaya magetsi yezesa vafudgwasira vanhu chiro ngwa chekugova magetsi kana kushedding chiri kuitwa nekuti mvura yave shoma kugwenya regetsi rekariba vanoti vaifanira kuwana 1050 megawatts pazuva kubva kugwenya iri asi pari zvino vari kuwana 350 megawatts chete vagwasira vanoti kambani yavo iri kutora mamwe matano kuti vawane magetsi anokwanira nyika uye matano aya anosanganisira kubhadhara chikwereti chemagetsi aya akashandiswa kubva kunyika dzakatikomberedza pane mari inodarika mamirioni makuma sere madhora ekuAmerica asati abhadharwa kukambani yekuSouth Africa yeEscom neHCB yekuMozambique asi vagwasira vanoti chakakosha pari zvino kushandisa magetsi zvine mwero
nekuti magetsi sekutaura pandaita pokuti haagoniwo kuchengetedzeka saka ini kana ndiri kumba kwangu ndikadzimawo zvandisiri kushandisa panguva iyoyo zvinoita kuti magetsi anga achiwanda kuitira kuti zese igone kubatidzawo vanga vadzimwa so that kukura kweload shedding kana tati kudzima for instance Mount Pleasant chete kana kuti tachidzima mufakosi chete vanhu vari mufakosi vakadzima zvavanoshandisa zvavasingari kudi kushandisa panguva izvozvo togona kutobatidzawo Glenora kana Budiriro
panyaya yekuti pane vamwe vari kuchema chema kuti pane dzimwe nzvimbo dzisiri kudzimwa magetsi vagwasira vabvuma kuti izvi zvinoitika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana vati semuenzaniso zvipatara nhandare dzendege nzvimbo dzine zvigayo zvemvura pamwe nemaborder posts haadzimwe magetsi uye vaya vanogara munzvimbo dzine tambo dzemagetsi dzinoenda kunzvimbo idzi vanowana magetsi nguva dzese zesa yakapedzesera kugova magetsi makore mana apfuura senzira yekupedza dambudziko remagetsi hurumende inoti yakapa makambani makumatatu nemana kuti atange urongwa hwemagetsi anobva kuzuva izvo zvichaita kuti vanoshaya vakwanisewo kuwana magetsi aya nyore ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 040 ne15460 kilohertz pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 01-202-465-0318 ngwache Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakara kufara Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Yashika nguwe kutitimbo nzuwa zviriku itika pa social media. Zvatino pakuruwa na Marvelous Mhlanganya huye.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei tangatiri kutarisa nyaya yemafuta ekufambisa ayo anonzi mutengo wayo uri kungogara uchichinjwa chinjwa nguva dzose izvo zvepakuti vanoshaya vagare vakaomerwa neupenyu. Tiri wadi makadi iko tirikutaura nani uye zve muri kupi?
Ini ndoni Josh Madi ndiri ku Joburg.
Ehe mukoma Josh makadi ku Joburg uko tipewo pfungwa dzenyu.
Nyaya mafuta iyi yakaoma. Kuti zvakangoitwa kunge overnight kungotara mafuta akutokwira onza akwira basi maonero angu ndekuti varume ava vasi pachokwadi.
Sei muri kudaro?
Nekuti nezviro ndopatakazozwa isusu kunzi mukuru mukuru webhanga reReserve Bank akubvisa nyaya ye1:1 pa US dollar nebond. Then fuel all along yanga ita around $3.22. Then chozwa zvekunzi pa Ministry of Information update kuti juto on fuel rakadzikiswa kubva pa 230 kuenda pa 92 cents. Saka zvinhu zvese izvozvo hazvisi kuedha up. Zviriva zvati pane kunyepa kuri pakaya kuri ipapo kusabuda pachena kuripo, because tikazotarisa vakati juto rari riri pa $2.30, iyo fuel yanga ichiita $3.22. Zvinoreva kuti fuel yanga ichilenda neabout 92 cents bond, which is not true. Saka zvinongodawo kuita transparent nekutaura chokwadi. I think that's how we can move forward.
Muri kutaura na Misti vari kusouth africa
zvabanda
akanevarirongwa.
Aiwa, tiri kutenda ini munotoita kuti basa racho rifambe, nekuti kana muchititsigira kudai tiuya pazvirongwa tanzwa kufara. Taura ini.
Aiwa, zvinotenda. Nyaya yekuZimbabwe ikai semaonero angu inini hainyanyo kunetsa zvavo, asi kungoti hurumende yedu yakanyanya kuita maoko akarebesesa zvokutoti dai kuri kunzi kungotora zvake munhu wavo zvake kumuendesa pabedbridge apa panopfuura nemacommercial vehicles anova ndo anotakura magudzu aya, consolidated goods. Vakamira ipo papa vachicollecta mari from 1 up to 30 days ka. Mari iyo inokwanisa kuraramisa nyika.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Michael Hove, ndino koka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru. Nhasi muchirongwa, tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi, tichitarisa matambudziko akatarisana nevechidiki munyika. Kana muchidawo kutipawo maonero enyu pamusoro penyaya yacho kukurukura, kana wokutishoko kusitusevhe, isai WhatsApp pamunamba dzinoti +32465 0318. Namba zvekare +1 202 465 0318. Ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Sezvo nguva irarika timbotarisa misoro inawo zvakare, varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vomiswa pamberi pedare mangwana. Mitengo wemafuta ekufambisa dzimotokari kuitwa zvakanyanya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina ndingamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zizobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.